Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndishithi hey no misoro yena udzedu dzanasi china kubvumbi 2017. Vatungamiri vakaomba MDC muna 1999 vamogen shangirai na vawashman Ncube vanobatana kuitira kuti mapato avo aite mushandira pamwe musarudzo dza 2018. Vachangirai navaNcube vanga vasisadyidzane kubva muna gumiguru 2005 apo MDC yakapatsanurwa kekutanga kubva yaumbwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kubatana kwemapato anopikisa kunogona kupa kuti ZANU-PF ikundwe musarudzo dzegore rinouya. Asi vamwe vanoti ko ZANU-PF ikaramba kubva pachigaro iyo yakundwa sezvakaitika muna 2008, mapato anopikisa achaita sei rwendo runo zvinoita kuti vamugabe neZANU-PF vabvume kukundwa. Vechidiki veZANU-PF vanopika kuti rwendo runo vachakwikwidzana nevakuru vavo mumaprimary ebato vachiti vaneta nekunyeberwa nevanhu vavanga vachivhotera kwemakore ose apfuura. Vechidiki ava vanoti zviri nani kuti vazvimirire kuitira kuti vagadzirise vega zvinenge zvichivanetsa ivo vechidiki ava. Zimra inoti yakakwanisa kudarika nezvikamu zvitanhatu kubva muzana kuwana mari yayakatara kuti ichawana kubva kumitero inobhadharwa nevatengi pamwe nevanhu vari kupinza zvino munyika. Asi vamwe vanobvunza kuti mari iyi ichashandiswa nemazvo here. Mitambo yemazuva mana yeZimbabwe Open inotanga muHarare, vakawanda vachiti Zimbabwe ichiri kusarira mumutambo wegolf zvekuti zvichanetsa kuti vatambi vemunyika vakunde mumakwikwi aya. Muchirongwa cheWomen's Round Table paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nemadzimai ari kumanzou kana kuti Arnold Farm iyo yakapiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka. Izvo zvakasiya madzimai aya nemhuri dzavo vasina pekugara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai yamanisha Mwari kuti dzitifarire papage redu reVOA Shona.